vagari vekuno kuchimani mani vanoti nzara yapfunya chisero munharaunda mavo izvo zvave kupa kuti vashaye chekubata zvichitevera mafashamu ecyclone idai ayo akaeredza chikafu chavo chose mbatya zvipfuwo pamwe nedzimba mumwe mugari wemuward 16 munzvimbo yeskyline amai nancy nyamandwe vanoti vanogara vakatarisana nemhuri yavo sezvo vasina kana chokudya mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai revai jopa vanoti kuburikidza nekushaya chokudya madzimai mazhinji ave kutoita gumbo mubagumbo panze nemasoja ari kuona nezvekugoverwa kwechikafu kuitira kuti vagozopihwa chikafu pachinenge chogoverwa
isusu zviri kuitika zviri kutotirwadza ngekuti vana mai vakutopinda parisiki yakashata yekusiyai vana baba vari vega kumba nevana vechiuye koorara nemasoja kubudikidza ngenzara taane nguva tichifamba kumba hakuna chekubika saka unogumisira wautopinde pakaoma ngekutambudzika vamwe vakadzi vakutohura hamusina chimiro chakanaka mumadzimba varume vakutogunun'una zvokuti misha yakawanda ichatoputsika kubudikidza ngechiitiko ichochi
izvi zvatsinhirwawo nemumwe mugari wemubhuku rekwamanzou muno muskyline makare uyo aramba kudomwa zita rake pamhepo mugari uyu ati zvakakosha kuti vagari vapiwirwe chikafu munzvimbo dzavanogara achiti izvi zvinoita kuti madzimai asafambe mitinho yakareba yaanosangana nemasoja ovavhevhetedza kuita chipambi
saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti tisanyanye kuramba takaita muzvizvo yekundoungana kudai tikwanise kubatsirwa tiri pachikoro pamusha dai vatirangarira vakatibatsira zvi tine mazuva matatu ekuti kumba kwacho hakune kusina chikafu neupfu kunenge kusina saka unotosiya ndobuda ndichisiya kwakambodini woya kunofambazve hakuna chatawana saka tinokumbirisa kuti dai mwari atibatsira tione kurerutsirwawo ngotizozvidambudziko after dambudziko
sabhuku wenzvimbo iyi vacharles manzou vanoti vave kutyira kuti dzimba zhinji dzichaparara kubudikidza nechifambi ichi chinonzi chave kuitwa nemamwe madzimai muno muchimani mani anonzi anenge achishuzhira mhuri dzavo dziri kuziya nenzara vamanzou vanoti vave kutyira zvakare kupararira kwezvirwere zvepabonde pamwe nechirwere cheshuramatongo kubudikidza nechifambi chinonzi chiri kuitwa ichi
chinotopararira ngokuti takatosiyana siyana hatitozivi kuti vanonga vachiroranawo vacho vakanaka here bhue kundosangana imomo ototorwa dondo rese razare makondomu zveshuwa mumusaidi
zvichakadai vamwe vashandi vesangano renational aids council vari muno muchimani mani avo vati havana mvumo yekutaura pamhepo vanoti vakauya nemurwi wemakondomu kuitira kuti vazopa vagari vemuno kuitira kuti vadyire zvihwitsi zvavo mumapepa hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemasoja vaalfios makotore kutizwe divi remasoja panyaya iyi ndakamirira studio 7 kuchimani mani ndini thomas chiri pasi